Moyo abuda mujerere bulawa prison nurse mangwanani mushure mekunge abadara ma RTGS zviro zvishanu. Moyo aifanirwa kunge akabuda nezuro asi izvi zvakakundikana mushure mekunge vakuru vakuru vepajere vati mapepa ake kuti abude aiva asina kunyatsomira zvakanaka. Rimwe remagweta ake muzvare Amanda Ndlovu vati izvi zvazogadziriswa nekukasika moyo akakwanisa kubuda vachitiwo akapa gwaro rake rekufambisa kudare uye anofanirwa kuramba achigara kumba kwake kuHarare achimhanyara kumapurisa kamwe pamwedzi. Moyo uyo anga akamirirwa nemudzimai wake nemwanakomana wake audza Studio 7 kuti akashushikana zvikuru nenyaya yekuti aitadza kuona mudzimai wake pamwe nehama dzake ari mujere sezvo vakuru vakuru vekujere vaiti izvi zvaikwanisika nekuda kwekuvekwa kwechirwere cheCOVID-19. Moyo ati mamiriro akaita zvinhu mumajere haana kunaka uye haakodzeri kuti vanhu vange vachigara imomo.
Jere rinonzi Blaway Prison raimbodaidzwa kunzi Grey ijere rakavakwa kare kare rakatanga kuvhura kuvasungwa 1897 jere ravana makore 124. Hapana chakanaka chaunofanira kutarisira pajere rakaita sairo rumu especially munyika yeZimbabwe yagara ine urombo hwayowo. Mudzimai wangu nemhuri yangu nedzimwe hama dzaiuya kuzoidza kundiona dzaishushikana chaizvo nokuti vaida kuonawo chimiro changu kuti ndigere zvakanaka here, asi kunyange vaiidza kuti vandione hapana akakwanisa kundiona. Asi zvinhu zvinondifadza kunyange nanhasi uno kuti ndakabatwa nenzira iyoyo. Ndinofunga kuti nokusunungura kwandaita nhasi pachava nemufaro mukuru kutiwo ndabudawo hangu ndiri mutano, kunyange zvazvo nhamo dzanga dzakawanda mukati imomo. Nhamo dzechikafu kudya sadza rine binzi sina kana mafuta handizivi kuti vehurumendewo vanenge vachizivawo here ndo zviri kuitika kumajeri avo iyawo. Kana vakazopindawo imomo mukati vachandozvionawo here izvozvo kuti vachange vazvisandura.
Kunyange hazvo ati hakwanisi kutaura zvakawanda nezvemhosva yaari kupomerwa, moyo ati vatapi venhau vanofanirwa kukwanisa kuita basa ravo pasina kuvhiringidzwa kana vachinge vateedzera zvinodiwa pamutemo.
Wedha mutoro wenhau abva kuzuva, wedha mutoro wenhau abva kuJupiter, wedha abva kuMars, chinhu chinonzi accreditation inotofanira kuva kodzero yomutoro wenhau wega wega. Hachifaniri kuva chinhu chinovhundusa hurumende kupa accreditation. Accreditation inoita kuti vatori venhau semutemo wenyika vashande zviri pamutemo wenyika. Saka handifungi kuti vatongi venyika kana kuti mapoliticians vanofanira kupindira munyaya dzeaccreditation. Kana zvichiitwa nesangano rimwe chete ngazvingoitwawo nesangano rimwe chete. Zvimwe handinganyanyi kutaura nezvazvo sezvo iyi nyaya ichiri kumatare edzimosva.
Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vanik mangwana, asi nhare mbozha yavo yanga isingabatike. Nhengo yeBoerd Media Institute of Southern Africa uye vari mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Pamena Stuso ati sangano rake rinofanira kuti mauyo apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Tinofarisa zvaizvo kuti munhu abuda aakuita basa rake, but takangomirira kuti vematare vachati chii sezvo nyaya yacho ichiri mudare. Sezvatinoziva pamutemo pachirungwa noti a person is presumed innocent until proven guilty at a properly constituted court. Saka tinotarisira kuti achawa nezuva rake mudare rezimhosva. Kana aine mhosva achawanikwa nezitare, kana asina zvichawanikwa zvakare panguva iyoyo.
Sangano reCommittee to Protect Journalists iro rine muzinda uri muNew York rinoti rafara nekubudiswa kwamoyo mujeri kunyange hazvo izvi zvatora nguva yakareba. Moyo akasungwa kuHarare musi wa26 mwedzi wapera achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemitemo yeImmigration Act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuAmerica Christina Goldbaum naJoao Silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau vaviri ava vakabudiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo. Moyo anonzi akapara mhosva iyi naTavang Manika anove mushandi weZimbabwe Media Commission uyo achiri muusungwa. Hatina kukwanisa kutaura negweta riri kumiririra Manhika Valaison Nube, asi vanoziva zviri kuitika vati vakaisawo chikumbiro kudare reHigh Court chekuti vabhadhare mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.